manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechipiri, nyamafufu 15, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
kana vachinge vatiza sechitiko chaitika zvezvoratidza kuti havachakwanisi kudzoka muSouth Africa kuzheko kuti kana vachitongodzoka futi vachizviindisa kumatare edzimota asi pavanozviindisa kumatare edzimota havachakwanisi kuti vangapiwa bail
Amai Grace Mugabe avanga vachitarisirwa kumiswa pamberi pedare muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana wavakawana muhotera aine vanakomana vavo Chatunga naRobert Jr. Vanokundikana kuenda kudare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti amai Grace Mugabe vari kunyanya kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vazivisa pazuva remauto nhasi kuti hurumende yavo ine chido chekuvakira vanhu dzimba uye kuwedzera mari yemihoro kana upfumi hwaita zviri nani. Nhengo dzezanu PF dzonetsana parufu rwaamai Shuvai Mahofa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakundikana nhasi kuenda kudare redzimhosva reRandberg muSouth Africa uko vanga vachitarisirwa kutongwa nemhosva yekurova nekukuwadza zvakaipisisa mumwe musikana wemunyika iyi pane imwe hotera iri muSandton muJohannesburg usiku wemusi wesvondo. Zvinonzi amai Mugabe vakawana musikana uyu aine vanakomana vavo Chatunga naRobert Jr. vari muhotera. Musikana uyu uyo anonzi Gabriela Angels anonzi amangara nyaya yake kumapurisa nhasi mangwanani izvo zvazoita kuti amai Mugabe vazvipire kumapurisa vachizonzi vamire mudare nenguva dza1 dzemasikati. Asi mamwe mashoko atiri kutambira anoti amai Mugabe havana kumbobvira vazvipira kumapurisa. Amai Mugabe vanonziwo vanonzi vanofungidzirwa kunzi vabudawo munyika yeSouth Africa. Gweta guru rinorwira kodzero dzevanhu vari sachigaro vesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti zvakaitwa naamai Mugabe zvinonyadzisa kwete ivo chete, asi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Advocate Shumba vanoti kana chiri chokwadi kuti amai Mugabe vadzokera kumusha vasina kupinda mudare, zvinoreva kuti pose pavachazopinda muSouth Africa vanobva vangosungwa vachikandwa mujeri.
Kukoshi za wakaita zvinosoresa hazvisoresi ivo nemhuri yavo chete kwa Mugabe sa president nomudzimai wa president wenyika asi kuti zvinotosoresa nesu vakagara muno muSouth Africa nevari kune dzimwe nyika nokuti zvinongoratidza kuti ndoo maitiro anoitika muZimbabwe nekati imira rezvinhu zvinoitika muZimbabwe zvokuti hamuna kana mutemo hakuna munhu unohla kuti maitiro andiri kuita pakugadzisa nyayawo anopfuuridza pamutemo.
Tinonzwawo Advocate Shumba kuti iwe amai Mugabe vanga vachitarisirwa kupinda mudare nhasi masikati, pane zvamazombonzwa here?
Mawira atiri kuita ndokuti vanenge uko zvino vatova muZimbabwe vatiza vakakona kuva vachisvika kudare redzimhosva kwavava vakatarisirwa kuva vachisvika. Izvi hazvinongoreva ndozvokuti kana vachinge vatiza sechitiko chaitika ichi zvezvichingoratidza kuti havachakwanisi kudzoka muSouth Africa kuzheko kuti kana vachitongodzoka futi vachizviindisa kumatare edzimhosva asi pavanozviindisa kumatare edzimhosva havachakwanisi kuti vangapiwa bail kana kuti mari yokui vachabhadhara vakatarisirwa kuodzoka zvakare vanenge vava kungotovharikwa mujere.
Advocate Shumba, amai Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika, havana here mutemo unovachengetedza kuti vasamira pamberi pematare kana kusungwa?
Havana kodzero dzokui vangatadza kusungwa mune imwe nyika. Izvo vanhu vanenge vachitotaura vasingazivi, nokuti mutemo muhombe unoindirana nenyaya idzedzi dzokuti munhu une protection kana kuti wakadzivirirwa kuti asasungwa neimwe nyika une Vienna Convention on Diplomatic Relations. Asi mutemo uyu chaunoita ndechokuti unongovharidzira kusungwa kwavanhu kana kuti magroups kana kuti zvikamu zvitatu. Chikamu chokutanga maambassadors nemamwe atinoti maheads of missions ndo vanhu vanenge vachii vari pachikamu chokutanga. Vechipiri maministers anenge achii akaaccreditiwa anotarisirwa kui kana pachinge paitika nyaya dzakaita sedzidzi kana dzimwewo zvadzo zvokudhiraivha kana munhu akadhakwa kana chinenge changoitikawo chipi haagoni kubakwa ndo rimwe gurupu rechipiri. Rechitatu nerokupedzisirano emasharge d'affaires. Saka ukatarisa zvese izvi unogona kuona kuti hapana pavanosiita mai Mugabe pazvinhu zvakadaro.
Avanga vari gweta uye vari sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare muPretoria, South Africa, neStudio 7. Studio 7 yaedza kubata gurukota runoona nezvemapurisa muSouth Africa, vaFikile Mbalula, pamwe chete nemutauriri webazi rezvekunze kwenyika iyi vaClayson Monyela, asi vose vati vanga vari mumisangano. Zvichakadaro, bato reMDCT rinoti rinoshora zvikuru zvakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mugwaro raburiswa nebato iri, mutauriri waro vaObert Gutu vanoti chiitiko chakadai chinokanganisa zvikuru chimiro cheZimbabwe. Bato reMDC rinotungamirwa naProfesa Welsh Mancube raburitsawo mashoko ekushoropodza zvakaitwa naamai Mugabe izvi richiti zvinoratidza kuti mhuri yekwaMugabe haichisingori chinyadzo chete asi kuti yatove kukanganisawo kugadzikana kwenyika. Bato iri rinoti saamai venyika, amai Mugabe vaifanirwa kuve mucherechedzo wakanaka. Amai Mugabe vanonzi vakaenda kuSouth Africa kunorapwa gumbo ravakatsikwa panhandare yendege muHarare muna Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vari kupindira mumashanduro ehurumende kunyange hazvo vasiri muhurumende. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mudzimai wemutungamiriri wenyika ndeyesa chigaro weboka ramadzimai mubato reZANU-PF's Women's League. Amai Mugabe ndiwo akatungamirira kudzingwa kwevaimbova mutevedzerwa vaMugabe, amai Joyce Mujuru nedzimwe nhengo dzeZANU-PF dzakaita savaRaika Ukonde. Munguva pfupi yapfuura pamusangano wevechidiki kuChinoyi, amai Mugabe wakashoropodza munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vari zvakare mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba.
Charamba, uri kupi Charamba? Charamba, Charamba, George, iwewe, you are a prolific writer, iwewe George.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachitungamirira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Rwanya, vanoti amai Mugabe vari kushandisa kuve kwavo mudzimai wemutungamiriri wenyika kuti vapindire munyaya dzehurumende.
Maurero angu ndeekuti mai Mugabe vari kushanda pamwe chete nemurume wavo President Robert Mugabe, vachishanda vari chairperson weWomen's League yeZANU-PF kuunganidza vanhu nokumobilaiza vanhu kuti vasapote mudzimai wavo. Asi dambudziko raitwa namai Mugabe nderokuti vari kubatanidza zvinhu zvokupati nezvinhu zvokuhurumende.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mudzidzi anoita zvidzidzo zvematongerwo enyika vaSoul Mhindu. Vamhindu vati hapasisina kupatsanuka pakati pebato reZANU-PF nehurumende, izvo zvoita kuti amai Mugabe vapindire munyaya dzehurumende.
Zvava kuitika munyika yedu yeZimbabwe ndezvekuti hapasisina kupatsanurwa pakati pebasa ramai Mugabe ravo reWomen's League nebasa nemabasa ehurumende.
Nhengo yeparamende yeBulawayo Metropolitan vari nhengo yeMDC amai Jasmine Tofa vati maitiro nehunhu hwaamai Mugabe hunoita kuti veruzhinji vasafarire utungamiriri hwevanhukadzi pamwe nekutya kupinza vanhukadzi pazvigaro.
Nzira yavari kuita inoita vanhu vabve valuza confidence, iri kutotitukisa semadzimai.
Amai Tofa anoti vanoona sekuti amai Mugabe vanodawo masimba ekutonga, vati zvazvina kuipa asi zvinofanirwa kuitwa negwara kwaro.
Mai Mugabe vari kuda kuti vatonge, mai Mugabe vari kuda vane presidential ambition, but it's not a bad thing. Vanofanirwa in my opinion, vanofanirwa kutevera process yepati yavo.
Asi amai Edna Madzongwe vanova mutungamiriri wedare reSenate vakambodzawo Studio 7 kuti amai Mugabe vari kukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvepamusoro. Kunyange hazvo dindingwe richinaka richakweva rimwe, mumwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vave kupota vachikandirwa magobvu nematete naamai Mugabe mazuva ano vaimbofara chaizvo mazuva aidzingwa amai mujuru mubato.
Handitakaya pano va top stopit pane popano ndandigerapo ndakazipikwa na madam stop it, comrade stop it. Ndo pataka vurika tose kuti pane zvakawanda zvanga zvichiitika vazhinji tisingazivi, vazhinji vasingazivi zvaizikamwa nevashomani. Ndopa zvaka gure rose ndokubuda pachena na stop it, ende vakazvita stop it. Ndokuzodzamara kana kukondoresa vana kuzouya nokuti ndikureva runait haana kuzouya kukongresi nokuti zvaa zvafumugwa zvose zvanga zvichiitika kuti chokwadi chokwadi kere yakadero yaida kuuraya purezidendi, yaida kubvisa vaMugabe pachigaro vachitsigigwa naDidmas naRugare Gumbu.
Vaimbo vasachigaro wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaJabulani Sfanda vakadzingwa mubato reZANU-PF mushure mekutaura mashoko ekuti amai Mugabe ndivo vainge vava panyanga. Mashoko aya ari kutaurwawo pari zvino nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vari muchiuto vari kubatsira veruzhinji zvakasimba vachiti vanofanira kuwedzerwa mari dzemihoro. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipanyaya iye.
Vachitaura pamhemberero dzezuva rekucherechedza vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika reDefense Forces Day kunhandare yeNational Sports Stadium nhasi, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vati masoja akashanda zvakasimba kubvisa zvimbambaira munzvimbo dzakawanda munyika mushure mekubatsirwa nehurumende yeNorway.
Saka tinotenda nyika mbiri dzakatipa rubatsiro kupata nokuwana zvimbambaira izvizvi.
VaMugabe vatiwo vanhu vazhinji vakabatsirwa nemasoja pakaita mafasha maemvura munzvimbo dzakawanda munyika gore rino. Nekuda kwemabasa ari kuitwa nevari muchiuto aya, VaMugabe vati masoja anofanira kuwedzerwa mari dzemihoro. Mashoko avo anouya apo vashandi vehurumende vazhinji vari kugunununa nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa. Asi umwe vanorwira kodzero dzeveruzhinji munyika, muzvare Linda Masarira, vashora danho rekuda kuwedzera mari masoja iri, vachiti uku kuedza kwavaMugabe kuti vatsvetere vari muchiuto kuti vazovashandisa pakutsvaga rutsigiro musaridzo dzegore rinouya.
Takazvitarisa isu sevamiriri vekodzero dzevanhu vose mukati menyika ino, tinoona ichi chiri chinangwa chekuti vaMugabe vagone kunoshandisa masoja musarudzo dzichaitika gore rinouya.
Hatina ukwanisa kutaura neve mapato anopikisa kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi. Zvichakadaro vamugabe avo varumbidza mauto nebasa raari kuita vati vari muchiuto vave nemukana wokuwedzera fundo yavo inoenderana nezvechimanje manje mukuchengetedzwa kwenyika zvichitevera kuvhurwa kwakaitwa Defense College.
Iro gore rinei takembeshwa navo nechiito chikurukuru chandaka vhura musuno cheyunivhesiti. Ndakatovamba kare kuapa mamwe madhigiri asi vaive vashoma vavo kuvikuvamba navo chete.
Zvichakadai, pane umwe musoja awira muchiita chevanhu vanga vari munhandare iyi neparachuti paanga achiita zviratidzwa zvanga zvakananga nezuva ranhasi. Zvinonzi hapana akuvara padonha musoja uyu neparachuti iri. Musoja uyu anga achida kunomhara pamberi pavamugabe asi akundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhengo dzeZANU-PF dzinonzi dzanetsana parufu rwaamai Shuvai Mahofa, gurukota runoona nezvedunhu remasvingo avakashaya nezuro. Kunetsana uku kunonzi kwanga kuri pakati pevanonzi vari kuzvikwata zviviri zviri kunetsana mubato reZANU-PF zvinoti Team Lacoste neG40. Zvikwata izvi zvinonzi zviri kurwira kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Mumwe adzingwa wechikwata cheG40, amai Fiona Rickett, vanoti vadzingwa pamwe chete nemumiriri weBikita South mudare reparamende vaJP Jabun vachipumwa uroyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata amai Rickett kuti tinzwe kuti chii chatora nzvimbo.
Ini ndasvika panhamo kubva ndanogara mutende. Atik about 30 minutes ndagara mutende kudaro. Ndasvika ndina JP Jabunu, MP Bikita South na Minister Muzembi. Tikamhoresa vanhu tikavatanda ndibva ndagara mutende mamuna the same people ana Chief Jabunu but vakaziva vaenda kumberi. So what happened now? Ndakagara ipopo for about after 30 minutes ndaona mumwe muyouth achiuya achitora. Ndi mwudiwa panze ni wakuru. Sarenda buda panze. Ndati mbuzo kutoka naka ire mwudu ndibeza. Mwudu ndibeza ni wakuru. Kwa nda kutoka naka. Kwa nda kutoka geda bandu za tanzi vaitano. Ya noti yoka mgie. Ndiba kudaro. Nda kutoka. Ndiba nasangala ne this lady anu zi oksili ya tanzi. Akati ndi nisi yetele pano. Ndi nimri zishu mpano. Ndi ule kuwa fampu wa chuma ni kwezi. Kwa ufungo oti. Saka atiakono kujika chika kutoki pano. As long as you are here. Saka abati anzi saka iyo pano ya noti yoka mgie. Ndakusala teka tununguka. So andi nakumbu wabunja. I just called him on. Ndi nae anu zi rukare zikuwa. We was working as my driver. Achipa dati ande iti. Kanamke dambe za mkikatatina moto kika tapu. Pati anga achipopota. Achipi anzi matumwa ne. Ne poizi inova kukufungo holdings. So as long as you are here, we are not comfortable with your presence.
Apana vangu wakuru wangawa ripo wa matauri ranyaya i musati mavapo.
Ndataura na wajabuni, ndika wawuda. But iwo wa pandrati pao, because ndapa, ndika tibata, ndika taeta chukua fone. But pandu wa fone wapisi ndake jingwa wanda tetero, but ndashio ata kwao. Iwo wajabuni, wangwa iduwa, wangwa shitu, wangwa shitu kwa uwa, wangwa shitu, iti papa kutanui. So, iwo wachiva, tiba tawa fone la chef mzen, iwo wakatini ndike yu, ndi ndi kwa wanda kwa papa. Tika wangwa shitu kwa anji matuma, amunakuya uzo, nchema munu, mwawazi kwa
vadzinga futi
vamwe vanga kuti vanoizi ndivachimedza then vamwe vanga tachikufudzawo vanga raramu kuti amai makone sechitotia chelezi ndivamwe vaitwa noizi vakayuriekawo.
Amai Fiona Rickett nengo yeZANU-PF kuzaka vanga vari parunare kumasvingo natanonoka Wande weStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reGushungo Holdings panyaya iyi. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065, ni 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reOxfam International rinoti kusagadzikana munyaya dzechikafu mudunhu reSomali muEthiopia kwawedzera iro zvaisa vanhu mazana manomwe ezviuru parumananzombe rwenzara. Sangano rinopa rubatsiro iri rinoti vanhu mamiriyoni masere nechidimbo munyika yose vakatarisana nenzara hombe, uwandu hwakwira nezvikamu makumi matatu kubva muzana kubva kutanga kwegore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kuti upfumi hwenyika hubude mumadhaka mahuri mushure mekunge zvabuda pachena kuti vekunze vari kusunga homwe dzavo vachizengurira kutanga mabhizimusi munyika zvopa kuti mari iri kutumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvitumire mari yakawanda kudarika yemabhizimusi kana kuti foreign direct investment. Mutoro wedu Nau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
RBZ inoti mumwedzi mina yekutanga kwegore mari iri kubva kuzvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yasvika pamamiriyoni zana nemakumi masere uye iri kutarisirwa kusvika pamamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu mukupera kwegore. Asi mari yevari kuda kutanga mabhizimisi munyika vachibva kunze yadzikira zvakanyanya kusvika kumamiriyoni mazana mashanu. Hurumende kuburikidza neRBZ nemamwe mapazi ayo inoti iri kuda kuti ishande nevana veZimbabwe vari kunze ava kuti vakwanise kutanga mabhizimisi vachimutsiridza upfumi hwenyika. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zvekuda kumutsiridza upfumi hwenyika nemari yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kunyanya munengedzo wekukundikana kwehurumende.
Foreign direct investment yedu since Chinamasa took over, yenge average $300 million a year, $200 million a year, kubudikidzana nemafigure anoburitswa ne United Nations Commission on Trade and Development iri basically Geneva. Chikonzero chacho chiri chekuti hakuna bakambani ingade kuuya munyika yakakanganiswa sezvaitwa na Chinamasa. Kana mainvestor achiuya munyika anenge achitarisira kuti mari yavo inobereka vozoiburitsa. Zvino munoziva imi kutatwa ne financial and liquidity crisis.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotenderana navabiti.
Zvinoreva kuti mamiriro ezvinhu muZimbabwe haaiti kuti vanhu vari kunze kwenyika vane mari dzavo dzeFDI vaunze mari dzavo muZimbabwe. Nokuti sekuzova kwenyu vanhu vane mari vari kunze kwenyika varida kudyara mari yavo vanomirira kuti zvinge zvakagadzikana, vanomirira kuti zvinhu zvinge zvichinyatsooneka vachinyatsoona zviri mberi kumakore akawanda ari mberi uku.
Asi chii chinopa kuti vana veZimbabwe vatumire mari? Vabiti vanopindura.
MaZimbabweans will send money to Zimbabwe because ndokune vabereki vavo. And they know that when we are 91% of our people are unemployed. 76% of our people are living in extreme poverty, that is survive on less than US 35 cents a day. So I just strain with diaspora. Diaspora into tumira mari.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muFlorida, muno muAmerica, vapromise Sunday, vanotendera nawo navabiti.
Pasi rose hakusisina mainvestors vane confidence neZimbabwe. Vanokwanisa kuti vatore mari dzavo vachinoinvesta muZimbabwe. Saka tinoona kuti kutambura kwenyika kuri kuitika, hakuna mainvestment iri kuuya, asi mari dzatinotumira isu tichibatsira hama dzedu kumusha ndo mari dziri kutokwanisa kutosustaina hurumende yeZimbabwe. Saka handifungi kuti zvingambova zvinhu zvinotishamisa.
Vabiti vati mari iri kutumirwa iyi hainyanye kubatsira nekuti haisi kuenda mukutanga mabasa kana kuti mabhizimisi.
Mari iri kutumirwa diaspora unfortunately haisi kuenda muinvestment, iri kuenda muconsumption. Iri kutengera vabereki chezvokudya, iri kubhadharira vabereki magetsi, iri kubhadharira vabereki hembe dzekupfeka, iri kubhadharira vabereki mahospital bills. So that is very regrettable because focus here diaspora remittance is about consumption, not capital and not public sector investment.
Hurumende yeZimbabwe kusanganisira mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe inogara ichiti chiri kupa kuti vekunze vasauye munyika nemari dzavo inyaya zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nevekunze nenyaya yekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi vanopikisa vanoti nyaya yehuori nekutonga nedemo ndiyo yapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mochirongwa chezi connection nasi tiri kutarisa bowa rinonzi rakakonzerwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avo vari kupomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa umwe musikana wavakawana aine vanakomana vavo muimwe hotera kuSouth Africa nemusi wesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection muneni tungamilinkomo.
Iyo zvinotomboenda kuna Marvelous Mushanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pa Facebook nepa WhatsApp.
Vatsigiri vedu vepa WhatsApp ye Studio 7 vanyora ivo vachikwazisa hama neshamwari uye vachitaura pamusoro pezororo remagamba. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Makadini zvenyu ndinonzi chapera ngwenyu ndikupulukwani South Africa. Maonero angu pazuva rerirosi magamba eZimbabwe vanhu vakaita zvizhinji pakusunungura nyika yeZimbabwe. Asi kuti semuyuti handichavaoni kukosha kwemagamba kana kwekusunungura kwenyika yeZimbabwe nokuti handina kana chimwe chandinokwanisa kuona chandinobedzerwa nacho. Ndofa kutaura kuno ndakasekitwa chikoro ndikushova kubva dafisi sekuda kudhokera chikoro. Vana zvevangu zvotondiomera kuti ndingavasapota sei kuti vaende kuchikoro vaite sei zvinhu zvakandiomira ndoda kumachinzwa nditwa nyika. Saka hachichambooso kuti nyika yacho inonzi yakasununguka papiko nokuti takazobva nyika ichinzi yasununguka. Saka sofa kumicheve kusununguka kwenyika yeZimbabwe hatikwanisi kutombokuona. Pacho kupembera handipemberera kuti chii hatina mabasa zvokuda chezvi zvinotiremera kuti zviwane kumaruva. Saka handiwe zvichibetsera chii ndoda kupedzisa nokukwasisa mudzimai wangu.
Ini ndinoitwa muzvare Pamela Chitimbe. Ndinoda kukwazisa mhuri yese yoZimbabwe pamwe chete nehama neshamwari dzangu dziri kuMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai. Zororo rino remagamba hongu rakauya zvaro bhati maonero angu harisi zororo riri kufadza vanhu nokuti vazhinji havana mari. Mari dzavo dziri kurambira mumabhanga.
Ini ndinoitwa Sifas Ghana ndinobva kuBikita. Ndinoti mundikwazisiro hama dzangu dzinosanganisira namukoma Gandri Maramba vari kuStudio 7 ukoko. Zororo ratiri remagamba iri harisi kunatsa kufadza vanhu sezvo vanhu vasina kana chovhiri havana mari. Mari hakuna kumabhanga hakuna mari saka vanhu havazi kufara.
Kana muri paWhatsApp musati mafarira Facebook page redu reVOA Shona. Endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Kambo pana Sipo kubva kuna Mushakabvu Simon Chimbetu tabatashwa kumagumo echirongwa chedu. Sezvongwa yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avanga vachitarisirwa kumiswa pamberi pedare muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana vavakawana aine vanakomana vavo vakundikana kuenda kudare. Zimwenyanzi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti amai Mugabe vari kunyanya kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Nhengo dzezano PF dzonetsana parufu rwaamai Shuvai Mahofa kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande.
Soko isika.